manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chiwabvu 11, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvaya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri ishwiro yedu yekuti dai vanga vakwanisa kuunza justice kuvanhu vechekuti kuti vazive kuti vakamirira zvipi panguva dzemaelections. Ini pachangu semumiriri wavo ndicharamba ndichihwisa kuti kodzero dzavo dzionekwe uyezve dzikwanise kunzwikwa nerimwe ramazuva.
Nhengo yeMDC vaGift Konjana vokwidza nyaya yavo kudare reConstitutional Court vachipikisa kutambirwa kwakaitwa vaDexter Nduna veZANU PF semumiriri weChegutu West.
Tatakawana chikuru muzvikoro medu hamusise sitasa nenyaya yekudenda reCOVID-19. Takaita tsvakurudzo tichishandisa mastandard operating procedures akagadzirwa nehurumende yeZimbabwe. Tikataura nevarairidzi nevana vechikoro pazvikoro zvinokwana izvo 200 tichitarisa kuti mune zvakatarwa zviri kuwanikwa here kubvira paplani yacho yekuti vana vanga zvichengetedze sei nekuresponda kana paitika chirwere. Zvimwe zvikoro zvazvitorina plani zvachose.
Varairidzi vanoburitsa gwaro rinoburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyaya dzeCOVID-19. Vakawanda woshushikana neuori uri kuitwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yeMDC yakakunda musarudzo yemumiriri weChegutu West asi ikatadza kupinda muparamende mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakanganisa kudoma munhu akanga akundwa saiye akakunda yakwidza nyaya yokudare reConstitutional Court mushure mekukundikana kugadzirisa nyaya iyi mumatare eElectoral Court neSupreme Court. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kukanganiswa kwakaitwa neZEC makore matatu apfuura, nhengo yeMDC vaGift Konjana vakapikisa matare maviri aya asi vakakundikana kugadzirisa zvainge zvakanganiswa neZEC, iyo yakadoma vaDexter Nduna veZANU PF semunhu akakunda asivo vakakundwa navaKonjana. Rimwe remagweta vaKonjana vaMoses Ngomo vanoti havasi kukwitsikana nemitengo iyi, izvo zvapakuti vaende kuConstitutional Court.
KuElectoral Court dare rakati takashandisa procedure isiri iyo, takanga tisingafaniri kuunza mapepa edu iri notice, asi hazvisi izvo zviri pamutemo. Izvozvo ndo zvatakazoendera kuSupreme Court. Tasvika kuSupreme Court, Supreme Court ikati nyaya yenyu yaifanira kunzwika yopera mwedzi mitatu isati yapfuura. Saka mwedzi mitatu yakapfuura nyaya isati yapuwa mutongo, asi isusu mapepa edu tanga tamafaila nenguva yakafanira. Saka Supreme Court yakati hatina zvachakwanisa kuita nguva yapera, hatichagoni kukubatsira.
Vatongi veConstitutional Court Justice Ben Hlatshwayo, Justice Paddington Garwe naJustice Anna Mary Gora vaudza magweta avaKonjana neavaNduna kuti vature zvikonzero kudare zviri kuita kuti vapokane panyaya iyi vozoizeya nemusi wechipiri svondo rinouya.
Nyaya yasundirwa mberi kunzi idzoke musi wechipiri chevhiki rinouya. Chikonzero changa chiri chekuti dare rati rinoda kuti pafailwe anonzi maheads of arguments na applicant na respondent kuti zvigorerusa basa ravo vachanzwa nyaya yedu musi wechipiri.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yesarudzo vachishanda nesangano reZimbabwe Elections Resource Center vatakunda tsunga vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ingada yakagadziriswa kare dai ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vati zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa vachiti kana nyaya yavaKonjana ikasagadziriswa zvinogona kuramba zvichiitika musarudzo dzinotevera.
As the ERC, we believe, tinoona kuti Constitutional Court inofanira kutogadzirisa mistake iyi yakaitwa, because precedent inosetwa nemistake iyi pamberi apa pa inenge isina kumira mushe because muna 2023 by-election ari kuuya muna pama by-election ari kuuya in 2021 munoona kuti zeki karamba ichiita mistake tinosvika kupi tichingoti maMP arimo muparamende asiwo akaelektwa nevanhu.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yavakonjana inoita kuti vana veZimbabwe vashaye chivimbo nematare edzimhosva pamwe nemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika.
Anenge ahwina anofanira kupuhwa kodzero yekuhwina. Kana pakanganisika nzira dzakatarwa onzi dzishandiswe kuti dzigadzirise dzinofanira kuteedzerwa. Kusazoita vamwe vanenge vachiti kana munhu achitsvaga nzira idzi kuti ndigadzirise, mumwe woita kunge anomira pakati kuti haazvigadziriswi. Saka vanhu havachanzwisisa kuti chii chaakuitika.
Vakonjana vaudza Studio 7 kuti havasi kuzozorora kudzamara vakunda panyaya yavo.
Ishwiro yedu yekuti dai vanga vakwanisa kuunza justice kuvanhu vechegutu kuti vazive kuti vakamirira zvipi panguva dzemaelection. Ini pachangu semumiriri wavo ndicharamba ndichihwisa kuti kodzero dzavo dzionekwe uyezve dzikwanise kunzwikwa nerimwe ramazuva.
Mukuru weZEC Vautoile Sligwana vaudza Studio 7 kuti havana zvavangataura pamusoro penyaya iyi sezvo nyaya iyi iri kumatare iri pakati pevaviri vari kupikisana. Asi ZEC pachayo yakabvuma zviri pamutemo kuti ndiyo yakakanganisa kudoma zita ravanduna kuti ndiwo vakanga vakunda sezvo sarudzo yemumiriri weChegutu West yainge yakundwa navakonjana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravanduna sezvo magweta avo anga asati asvitsa magwaro avo ekupikisa zviri kudiwa navakonjana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Gwaro raburiswa nesangano iri richitarisa mamiriro akanga akaita zvinhu muzvikoro kusvika muna kubvumbi wegore rino rinoratidza kuti matunhu ose emunyika ari 10 ari pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana panyaya yekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Sangano iri rinoti zvikoro zvizhinji zvisiri kukwanisa kuzadzisa zviga zvehurumende izvi ndizvowo zvakare zvikoro zvine varayiridzi vari kutambira mari shoma zvakanyanya. ATUZ inotiwo nharaunda dzekumaruwa dzine zvikoro izvi hadzisi kukwanisawo mashoko. Hadzisi kuwaniswawo mashoko azere pamusoro penzira dzekuzvidzivirira nadzo kuCOVID-19 izvo zviri kuzoita kuti vana vakawanda vasapfeka zvinovhara miromo nemhino kana kuti mamaski uye kusageza maoko nguva dzose. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vati sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti iwanise zvikoro zvose zvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro asi vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu nekuda kwepavanga vari. Asi vandoro vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti bazi ravo riri kugutsikana nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro sezvo zviri kutevera zviga zvakatarwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure pamusoro pemamiriro akaita zvikoro pamwe negwaro ravo.
Tatakawana zvikoro muzvikoro medu hamusi sefitisitasa nenyaya yekudenda reCOVID-19. Takaita tsvakurudzo tichishandisa mastandard operating procedures akagadzirwa nehurumende yeZimbabwe. Tikataura nevarayiridzi nevana vechikoro pazvikoro zvinokwana izvo 200 tichitarisa kuti mune zvakatarwa zviri kuwanikwa here kubvira paplani yacho yekuti vana vangazvichengetedze sei kuresponda kana paitika chigwere. Zvimwe zvikoro zvazvitorina plani zvachose. Tikatotarisa kunyaya yekuwanikwa kwemvura, personal protective equipment, nyaya yesocial distancing, nyaya yewatersitting nezvimwe zviri mugwaro rakanyorwa nehurumende. Chatiri kuona ndechekuti zvikoro zvizhinji zvese zvatakataura nazvo zvinodarika 90% hazvisi safe for vana vedu nekuti zvakasikowa less than 50% yemaratings ataishandisa tichishandisa mastandard operating procedures. Saka zvikoro zvedu tiri kutotya zvakanyanya kuti denda reCOVID-19 rikadzoka wevhechitatu. tatu zvichamanikidzwa kuti zvivhare nekuti kutapurirana kwechirwere kuchanyanya muzvikoro zvemedu.
Zvamakawana mugwaro iri imi munozozvishandisa nenzira ipi?
Zvatakawana mugwaro iri tinozvishandisa pakuenda nazvo kuhurumende tichivaratidza kushata kwakaita zvinhu munyika, tichivakumbira kuti vawedzere kutsigira zvikoro zvedu kuti zvichengetedzeke kuvana nevamwe vese vanopinda muzvikoro nevanenge vasara kumba. Tinozoritorazve gwaro ritienda naro kune mamwe maorganisenza anoda kubatsira zvedzidzo muzimbabwe, vane hanya nedzidzo yemuzimbabwe, kuti vaonewo mubatsiriro avangaite zvikoro zvedu kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda. Tinozvitora zvakare tichiendesa kune mamwe maunions tichidzidzisana kuti nomamiriro aita muzvikoro zvedu, ngatiwanewo zvatinoita kureza awareness muzvikoro nenyaya yesefit kutiwo mamwe maunions sesu vakwanise kuisa information yakakwana muzvikoro.
Ongororo yenyu makanyanyotarisa matunhu api munyika?
Takatarisa matunhu ese ari gumi, tichitora madistrict maviri mudunhu rega rega. Tochizoti district rega rega roita zvikoro 10 zvataitarisa. Saka zvireva kuti zvikoro zvatakazotarisa zvese zvaizokwana kuita 200 nyika yese.
Munotarisira kuita imwe ongororo here kana kuti ongororo iyoyi ndiyo yamuchangomira nayo?
Tisharamba tichienderera mberi chita ongororo idzi panenge paakupera kota yega yega. Mukatarisa ongororo yatakapedzisa kuita yanga iri muna 2020 muna Novhemba yatakazovarura muna Dhisemba. Tichazoitawo imwe ongororo panenge paakupera imwe kota ino yegore kota yatatanga izvezvi. Tichaita rimwe ongororo tozoburitsa tichitarisirwa kuti zvinhu zvinenge zvachinja pave neimprovement mumaschools edu, tichitarisa sefiti yevana nevarairidzi nevamwe sevarimu.
Vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Tichiri padambudziko reCOVID-19, vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 33 nemazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 38,433. Izvi zvakaziviswa nebazi rezveutano iro rakatiwo hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri pachiuru nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1576. Vanhu zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3294 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 529,360. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vasiri pasi pemamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vemuzimbabwe senzira yekurwisa chirwere checovid-19. Vanoita mabasa emaoko munyika vanoti denda reCOVID-19 richiri kukanganisa zvikuru mabasa avo pamwe nemari dzavanofanirwa kunge vachiwana. Mumwe vanhu ava varobson muhlubolo avo vanotengesa midziyo inochengeterwa maruva vaudza Mike wewe weStudio 7 kuti vari kushaya zvikwanisiro zvakakwana kuitira kuti vakwanise kushanda nemazvo.
Panguva ino zvinhu zvitakatiomera, kunyange zvazvo tava nenguva zhinji yekutengesa zvinhu zvakatiomera nekuda kwokuti tine zvatinofanirwa kushandisa kunge tichiita basa redu panguva iyoyo, zvakafanana nemasanitizer nemathermometer yekutora matemperature anova anoshandisa mabhatiri anotidhurira kwazvo, zvinova zvinoita kuti profit yatinowana itiremere zvekuti tikwanise kutenga zvinhu. Zvimwe zviri kukonzera kuti vamwe vavedu vange vachishandisa mvura kana kungoshandisa zvinhu zvisingafungidzirwi kungoti vaite sevaita mirayiro yakataurwa nehurumende.
Zviri nyore here kushanda muchiremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kwecovid-19 yakaiswa nehurumende?
Hazvisi nyore kunge tichizvitevedzera, chero hazvo zvakataurwa takatenderwa nokuti zvinorema, nokuti sevanhu tine mafungiro edu akasiyana, uyezve patinenge tichiita basa redu remaoko tinenge tiri pakumhanyidzana nenguva nemari, uyezve nevamwe vanhu vatinosangana navo vanenge vari pakumhanya. Saka dzimwe dzenguva dzekuti ukwanise kuzviita zvinotiremera kuti tikwanise kunge tichizvitevedzera. Zvakare masanitizer nemathermometer anoshandisa mabhatiri aya zvinhu zvinotidhurira kwazvo, tinoreva futi kuti tichange tichisha kushandisa apo neapo patinenge takasununguka kana tinguva dzatinenge taonawo vanhu nochengetedza mitemo ndopatinodai kunge tichikwanisa kuti tipese tinozvishandisa asi senguva yatinenge tichishanda tinenge tichimhanidzana nemari
panosvika makastoma asingaremekedzi mitemo inodzivirira COVID-19 pamusika kastoma iyi munoibata sei
kutaura pachokwadi semunhu anenge ari pakutsvaka mari handingazomurega achienda kunyange ndikataudzana navo nokuti vamwe vedu tinotaudzana navo saka ini ndinozotarisawo kurudivi rwangu semutengesi semunhu ari kutsvaka kurarama ndinozongogamuchira mari ndocha kuti akurumidze afuura nokuti vamwe vacho vakavaudza machakudza kuti ndaneta nazvo izvi
hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vanobayiwa nhomba yecovid-19 kuitira kuti vanhu vakwanise kudzokera kumabasa vashande zvakanaka kurudziro iyi munoitambira sei
ndinozvikurudzira zvikuru nokuti ndopane tarisiro yedu yekuti tinge tichikwanisa kushanda zvakanaka saka ndiri kuti jekiseni vanhu ngavaende vanobayiwa ndinotori nechishuviro chokuti kupera kwegore rino vanhu vazhinji vange vakwanisa kuenda vakanobayiwa kuitira kuti gore rinotevera tikwanise kushanda takasununguka umwe noumwe tichiziva kuti tiri vatano
mumwe wevechidiki anoita mabasa emaoko varobson mushubulo vachitaura vari parunhare namike hove westudio 7 vari kubulawayo yasvika nguva yekuti timhunzwa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reunited nations riri kuyambira kuti Somalia yakatarisana neremangwana risina kumira zvakanaka zvichitevera kushayikwa kwemvura kwenguva yakareba uko kwakazoteverwa nemvura yakawanda gore rino iyo yakasiya yaparadza zvirimwa zvakanga zvadyarwa United Nations inoti Somalia imwe yenyika dziri parumananzombe uri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze mutungamiri weamerica vajoe biden vakayambira nezuro kuti munhu wese ari kuwana rubatsiro panguva iyo asiri pabasa anofanirwa kutambira basa kana achinge aripiwa vabiden vakati munhu akaramba kutambira basa raanenge apiwa acharasikirwa nerubatsiro rwaari kupiwa nehurumende pasi pechirongwa chekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa nekuda kwechirwere checovid-19 nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uori hwatekeshera mukucherwa nekutengeswa kwegoridhe huri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda zvopa kuti kugadzirisa upfumi kurambe kuchinetsa vachitaura gore rapera apo vaishanyira makamba emapurisa mubulawayo gurukota rezvemukati menyika vakazembeka-zembe vakati nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri emamiriyoni emadhora kana kuti $1.2 billion pagore nekuda kweuori mukutengeswa kwezvicherwa kunyanya goridhe asi sangano rakazvimirira reinternational crisis group rinoti zimbabwe iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete nemazana mashanu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.5 billion pagore blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
vakazembe vakavimbisa kuti vachatenga michina yekuona kuti hapana vanoburitsa goridhe munyika nemukoto zvikuru pamabhodha mashoko aya atsinhwawo nemuteedzeri wegurukota rezvemigodhi vapolite kambamura vaudza studio 7 kuti hurumende ichasimbaradza mabhodha kuona kuti hapana vanoburitsa zvicherwa nemikoto nekushandisa michina yechizvino-zvino kusungwa kwemutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare henrietwa rushwaya negoridhe rinosvika makirogiramu matanhatu uye kusungwa kwavatashinga nyasha masimire panhandare yendege yeoliver tambo international airport kusouth africa nemusi wemugovera negoridhe remari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 million rand kunoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikomba mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti hurumende haina kuzvipira kurwisa uori
dambudziko rataita kubva zvatakaona madiamonds pamarange muna 2006 vatungamiri vedu vakaratidza uori nekushayiwa hanya nenyika yavo vakanokoka makoronyera ekunze kuti huyai mumore ndiyo mentality yatichinayo nanhasi hatina vatungamiri vane rudo nenyika yezimbabwe tine vanhu vari kuita sekuti yatingati muchirungu an occupation force Nekuti vangori muno kutora upfumi vachiendesa kunyika yavo chaiyo.
Dzimwe nyanzvi munyaya zvehupfumi dzinoti zvinonetsa kugadzirisa zvinhu sezvo vari kuchera goridhe vachisanganisira vekuChina, vatungamiri vemauto, mapurisa nevakuru vakuru muhurumende. Muna 2019, sangano reZimbabwe Peace Project rakatiwo vanhu zana nevashanu vakaurayiwa nevanochera goridhe vanozviti mashurugwi, asi hapana vakawanda vakasungwa sezvo vakaponda vachinzi vaitsigirwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Asi vakaZembe vakazotumira mapurisa kuedza kumisa kudeuka kweropa uku. Vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vati:
Izvi zvinhu zvinorwadza nekuti isenyika goridhe chinhu chinofanira kunge chichipinza mari yekunze inonzi maexports. Mari iyo yauya pane mutemo nemazvo inofanira kuzobatsira Zimbabwe dhora kuti Zimbabwe dhora ringe riri stable risimbowo pane dzimwe mari dzekunze. Saka zviri kuitika izvi zvinhu zvokuti mapurisa anofanira kunge achisunga dzichisimba pamaairport nekumaborder post ese kuonekwa kuti munhu ari kubuda nezvaari kubuda nazvo zvinhu zvaanga adeclare here uyezve akabhadhara mataxes here uyezve ane mapepa akakwana here. Saka apa tinoda kuti mapurisa dai apiwa mamwe masimba akati wedzerwei nemaresources akawanda ekuti vakwanise kunge vachita basa ravo nemazvo.
Izvi zvinosanganisira
kuve nembwa dzinofemedza netechnology yatinoti mametal scanners nezvimwe zvakadaro netraining. Tozotarisa kwabva goridhe irori kumakambani chaiko, nokuti tikatarisa goridhe riri kutonge riri pure rinoratidza kuti rakatomboproseswa kumarefiners, kumagold refiners.
Nhengo yeAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanotiwo zviri kuitika munyika zvinokatyamadza zvikuru.
Tanga tichitarisira kuti hurumende ichaisa mamwe matanho akasimba kuona kuti upfumi hwenyika hausi kuverera, asi nezviri kuitika izvi tiri kutoona kuti tichiri kure kuti izvi zvipere.
Mukuru wesangano reYoung Miners Foundation vaPain Farai Kapfuwa vati havo
vechidiki vari kushingaira vari kushanda asi kuramba zvichivadzidzisa kukosha kwekuregister, kukosha kwekuformalize maoperations avo, kukosha kwekutora goridhe iri nekuitengesa nenziya dzakanaka kufidelity. Ndifidelity ndinotenga goridhe munyika muno.
Vakawanda vanochera goridhe ava vanotiwo kunonoka kubhadharwa mari neFidelity Printers and Refiners kuri kupa kuti vatengese goridhe pamukoto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo sarudzo dziri kuitwa mugore ra2023, mapato emakuru ezvematongerwo enyika ave kutoita chipatapata nhaka yemakonzo kugadzirisa pamwe nekukurudzira nhengo dzavo kunyoresa kuvhota. Mutori wedu enhaununurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti riri kutanga nekuvandudza mapazi epasi pasi kana kuti masales, vachizivisa nezvemazuva ekutanga kugadzirisa mapazi epasi svondo rapera muchinoi. Nhengo yebazi repamusoro repolitibhiro Brigadier General Retired Kananga vakaudza nhengo dzedunhu remashonal and west kuti masero ari kutanga kugadziriswa kusvika musi wa6 Chikumi. Brigadier Kananga vanoti sarudzo dzema tunhu dzichaitwawo kubva musi wa28 Chikumi kusvika musi wa4 Chikunguru.
Kunenge kwabva maelections emadistricts akatikwatarisira kuti achaitwa 28 Juni kusvika 4 Julai.
Vanoti chishuo chebato ravo ndechekutsvaka vavhoti vanosvika mamiriyoni mashanu. Vakananga vanoti kuti vasvitse mamiriyoni mashanu nhengo dzavo dzinofanirwa kutambira vanhu vose kusanganisira avo vavanoti vari kudzoka mubato ravo vachibva kune mamwe mapato akaita seMDC Alliance neMDCT nemaoko maviri. Zvichakadaro, bato guru rinopikisa reMDC Alliance raka parura chirongwa chekutsvaka rutsigiro kunzvimbo dzekumaruzevha mwedzi wapera kumondoro. Munyori mukuru anoona nezvekukwezva vatsigiri kutsvaka rutsigiro pamwe nekutsvaka mazano ekugamuchirwa kwebato kumaruva, kana kuti Secretary for Recruitment, Mobilization and the Rural Strategy muMDC Alliance, vaHepmo Chidziva, vanoti vari kutarisira kuve nenhengo mamiriyoni matanhatu achavhotera bato ravo muna 2023.
Vanhu vari kufarira nyaya dzeshanduko, vanhu vari kufarira chinja, vanhu vari kufarira vachamisa. Pakufamba kwatinoita hongu, tine tageti dzedu dzatinadzo kuti at least mumakore anoteera pachauya sarudzo ipi zvayo nguva, izvo zvitakaema kuti tinge tichiwana at least 6 million voices of change. 6 million vanhu vanotsigira vachamisa, 6 million vanhu vachifambira nyaya dzeshanduko, 6 million vanhu vachange vachivati ndivo vachanovhota.
Mutauriri webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, vaWitness Dube, vanoti pari zvino bato ravo riri kuvaka nekuvandudza mapazi aro. Hatina kukwanisa kubata mamwe mapato kuti tinzwe kuti vari kuita sei mukugadzirira sarudzo idzi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center, kana kuti ERC, vaSolomon Bobo Sibunu, vanoti zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika hapana chakaipa chero vasingatyore kodzero dzevamwe.
Hapana chakaipa kuti vanoita zvematongerwo enyika panguva inei vange vachikurudzira kana kukokera vanovasapota, kana kuti hatingati masapotas muchirungu, kuti vange vachifamba navo mukutsvaga mavhotsi a2023. Panenge pasina chakaipa. Chinoipa ndechekuti kana pakukurudzirana ikoko pakazenge popinda kutyorwa kwekodzero dzevamwe kana kutyorwa kwekodzero kutyorwa kwemitemo yenyika, ndo panozoita dambudziko.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, yakatanga zvakare urongwa hwekunyoresa vanhu vachada kuvhota mumatunhu ose munyika mushure mekumbomira kuita mabasa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro, pane nhengo dzevechidiki dzeZANU-PF dzakarovana nemusi wemugovera pamusangano weInda District Training Center muChinoyi. Mumwe wevechidiki uyo aramba kudomwa nezita anoti kusawirirana kwakatanga apo sachigaro wekomiti vaKindness Paradza vakaramba kuburitsa imwe nhengo yechidiki Keti Chanesa, uyo ari kupomerwa mhosva yekutuka dzimwe nhengo padandemutande vachitambomira kupinda mumusangano kusvika nyaya yake yanzwika. Wechidiki uyu anoti mushure mekunge vaParadza varamba kuburitsa nhengo iyi vachiti havana masimba acho, vechidiki ava kava vabuda mumusangano, asi vanoti chakavashamisa ndechekuti vamwe vechidiki vanga vasiri mumusangano asi vachibva kumakonde vakatanga kuvarova nemaoko neshamhu uye vachivapotsera nematombo. Zvinonzi vakazongoona mapurisa achisvika ndokutora vaParadza, ivo ndokusara vachirovana, asi mapurisa hapana munhu wavakasunga. Tabvunza kuti chii chakanyatsoitika sezvo vari ivo vaikokera musangano uyu. VaParadza varamba kutaura vachiti titaure nasachigaro wedunhu reMashonaland West vaZiyambi Ziyambi, avo vati vari mumusangano. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Margaret Chitove, vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeMDC vaGift Konjana vokwidza nyaya yavo kudare reConstitutional Court, vachipikisa kutambirwa kwakaitwa vaDexter Nduna veZANU-PF semumiriri wechegutu West muParamende. Varayiridzi vanoburitsa gwaro rinoburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyaya dzeCOVID-19. Vakavanda voshushikana neuori huri kuitwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.